Udo utsinyo mande pamusoro chaiwo chaiwo kurova vanhu panhongonya kuparadza kurarama kwevamwe vanhu asi zvazvitishamisi nekuti ZANUPF ndo magarira ayo nyika yezimbabwe indozviziva izvozvo kuti ZANUPF nyaya yekuponda kuputsa ndo mabasa ayo asi zvinhu zvatisingakurudziri zvinge zvichiitika zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika yezimbabwe nekuti tikatarisa nguva yapfuura iyo painaya mvura paya ZANUPF vachishanda futi nemaofisi ivavo esendral government anopindirapindira munyaya dzezvekutongwa kwematunhu vakaputsa dzimba kubudiriro izvezvi vatanga futi nenyaya yekuti kwava nechando vanhu vanenge vachitengesa zvinhu mumarodhi vachiitawo zvinhu zvakasiyana siyana kuda kuraramisa mhuri vanouya futi vaakuponda ipapo pavanokurarama napo mushure mekunge vaponda pavanogara vaakuponda pavanoraramisa napo mhuri zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika inonga ichinzi inyika ine dhemokirasi kana ine kuzvitonga kuzere sezvatinonga tichitarisira kuti madzibaba edu nana mai vedu vakaenda kuhondo vachirwira kuti mwana wazimbabwe awane mukana yakaenzana munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvekugara mune munyaya dzakasiyana siyana dzezvematongero enyika asi tinoona izvi zviri zvinhu zvisisizvo zvakarwirwa nana comrade Tongogara zvakarwirwa nevamwe vakawanda vakaenda kuhondo
vamuponda pindurai tinzwa
kuputswa kwezvinhu chinhu chinorwadza nekuti hapana anofara kuona mumwe munhu achitambudzika achirwadziwa achibviswa paanga achidya napo nepaanga achiriritira nekuchengeta mhuri yake tichibva ipapo tinochifanira kuchitarisa kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare kana kuti zvirambe zvichiitika chii chinofanira kunge chichiitwa kuti tinyatsogadzirisa magariro evanhu nemashandiro evanhu vachigara upenyu huri nani hunosumukira chekutanga chandisingawirirana nacho chataura nemutauri abva kutaura ari kunge ari kuda kublema kuti ZANUPF ndo yakanganisa ndo yakonzera izvi chekutanga tofanira kuziva kuti kanzuro yemdc ndo iri kutonga muHarare uyezve ndo iri kutonga mamwe mataundi ese ari muzimbabwe kubvira year 2000 maurban councils ese anga achibatwa nemdc mukatarisa kuri kunetsa kune mvongamupotaa pane munhu anenge atori kukanzura anenge atori neushamwari nemdc kana atori munhu wemdc councilor anenge achitodya napo panzvimbo ipapo achipiwa choko muhomwe achitoisa vanhu ipapo illegal achitodya mari yet hapana mashedz hapana matoilet zvimbuzi saka nekudaro isu semazimbabwe tichifanira kuisa musoro pamwe chete kuti vakomana nyika yedu yosumuka sei toisa sei infrastructure yekugadzira kuti mavhenda edu ari ipapa acho voaccommodatwa sei
todzoka kwamuri vahlachwai
matonzwawo vezanupf vatoconfirma kuti ndivo vari kuita ndo vari kuputsa vari kuputsa nenyaya yei nenyaya yekuti malocal authorities muri kutungamirwa nevanhu vemdc kusanganisira macancelors akawanda akadzingwa nezanupf asikati kuti basa rifambire mberi zvakanaka kufambiswa kubasa kumacancels hakuna chinoitwa mucanzuro chisiri kudiwa nevamaminista ivavo vezanu vakasiyana siyana izvi vakaisa mamwe mastructures avakaisa devolution avasoda kuimplimenda vari kuisa zvavari kunga zvichiisa zvinonga zvichinzi maprovincial zvakadai asi provincial council yacho inofanira kuti iwo iite mabasa acho itarise nekuita kuti zvinhu zvifambe maringe nemapriorities edevelopment muprovince inenge isipo
petai hurukuro yedu vamuponda
nyaya iripo ndeyekuti mdc yapererwa ZANUPF utungamiriri huri kuratidza kutungamira kune gwara mukatarisa road yeHarare to Bedbridge kuvakwa kwairi kuita wotarisa madhamu ari kuiswa wotarisa mabasa ari kukiretwa nemaindastry ari kuvhurwa every week basically ari kuvhurwa kuti vanhu vava kushanda kwamutare kwakavhurwa indastry yemafuta nesipo nethings like that ndo zvinofanira kunge zvichiitwa munyika asi patiri izvo haisi nguva yekublema vamwe kuti wazodii itambe yekuti even mdc yacho ingadai ritounza musoro pamwe chete nezanupf kuti aiwa zviri kuramba zvichiitika sei ngatitaurirane tione kuti progress ingaita sei.